Musangano uyu waparura zviri pamutemo gwaro rinodonongodza mamiriro akaita chikamu chezvekutorwa kwenhau muZimbabwe rinonzi State of Media Ethics and Professionalism, iro rakanyorwa nevanyori vanoti Lazarus Sauti pamwe naMulondolozi Nzovu. Gwaro iri rinoti vatori venhau munyika vari kunonga svosve nemuromo, izvo zvinoita kuti vamanikidzike kuti vatambire mari dzechioko muhomwe vachiburitsa nhau dzakarerekera kudivi rimwe chete. Zvimwe zvabudawo mugwaro iri zvinosanganisira kushayikwa kwemidziyo yekushandisa muzvikoro zvinodzidzisa vatori venhau, kushungurudzwa kwevatori venhau pamwe nekukura kwemitengo yemasaisai munyika. Sauti anotsanangura chidimbu chegwaro iri.
Takaona kuti
masalaries evanhu vari muZimbabwe ari pasi zvakanyanya majournalist, izvo zviri kuita kuti vange vachitora mabribes kubva kumasources. Then zvinhu zvinhu zvatakatarisa pamusoro peipapo pastudy yedu yanga iri nyaya yemasocial media platforms, kuti masocial media platforms haana control yaari kuitwa yakanyanya. Saka because haana control, vanhu vakungonyora zvese zvavari kuona, but vanhu vanozotukwa zita riri kusvibiswa istareki remajournalist.
Mumwe wemutori wenhau wechidzimai anoshanda akazvimiririra, Mary Munteya, anoti vatori venhau vanoshanda nemasangano akazvimiririra vanoshungurudzwa pamwe nekunyimwa mvumo yekupinda muzviitiko zvakasiyana siyana kunyanya zvehurumende.
Hurumende yemuZimbabwe inofanira kuchengetedza kodzero dzedu sevatatu venhau. Sekuziva kwenyu, nhau hatidziwani mudzimba dzatinogara, dzinowanikwa kunze kune vanhu. Nguva zhinji tinovharirwa panze kupinda munzvimbo dzakasiyana siyana nezviitiko zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Dzimwe nguva nenyaya yekuti hatishandiri mapazi ehurumende kana atingati mamedia outlets ari anoitwa overseas nehurumende.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economist and African Democrat Muzvare Linda Masarira vati vatori venhau havasi kutaurawo zvinoitwa nemadzimai kusanganisira vari mune zvematongerwo enyika.
Semadzimai ari mune zvematongerwo enyika, tine nyunyuto kumaererano nematorerwo anoisa nhau dzakaringana nemabasa anoitwa nemadzimai vanoita zvematongerwo enyika mukati menyika ino. Tinoona kazhinji kuti nyaya dzemadzimai kana muri mupepanhau chaimo dzonoiswa mukatikati madzisingakwanisi kuverengeka nekumhanya kana kunzwisisa kuti madzimai vagona kunoita chii mukati menyika yedu.
Mutauriri weZANU PF vari zvekare gurukota rinoona nezvevarwi vehondo yerusununguko, Ambassador Chris Motsvangwa, vaudza Studio 7 kuti vatori venhau vanofanirwa kutaura nezvemabasa akanaka anoitwa nehurumende.
Chisuo changu kumajournalism yemuZimbabwe ndeyekuti ngavatarise mabasa akanaka ari kuitwa neSecond Republic naPresident Mnangagwa, zvikuru pane nyaya yekuvandudza ikonomi yedu. Ndozvo zvinoda kuti vanhu vaziviswe kuti mupfungwa mavo vave vanozvinadzirira.
Mukuru wesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe vaLoft Duve vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo nomazvo vachichengetedza zvisungo zvekutapwa kwenhau kana kuti Code of Conduct. Sangano reVMCZ rinorwira kodzero dzevatori venhau pamwe nekugamuchira nyunyuto dzeveruzhinji pamusoro penhau dzinoburiswa mumapepanhau nenhepfenyuro dzakasiyana siyana. Vatori venhau vanogara kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudze mitemo inochengetedza vatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.